Kunyange hurumende yakazivisa gore rino kuti chibage chose chinofanirwa kutengeserwa GMB izvo hazvisi kuitika munzvimbo dzakawanda mudunhu reMashonaland and West. Mumwe mugari wekunyamakate vaBrian Maputi avo vanoti havasi kuendesa chibage chavo kuGMB vanoti vari kutengesa chibage chinosvika matani matatu pasvondo mumugwagwa mukuru unobva kuHarare uchienda kuChirundu. VaMaputi vanoti vanotengesa tani imwe chete nemadhora ekuAmerica mazana maviri kana kuti US$200 pasina mari yavanobhadhara yekutakura chibage.
Zviri nani hamuzotengesa henyu chakawanda asi chinongonotengotitanisa vamwani ngaane 5, mwaane 3, mwaane 2. Pasvondo panopedza inini svondo ndogonotitengesa kana 3 tani. Patani imwe chete iri kuti pa $200.
VaMaputi vanoti musiyano nekuendesa kuGMB ndewekuti kuendesa kuGMB zvinoda mari yekutakurisa uye dzimwe nguva chibage chinonorambwa chichinzi chinyoro, zvinoreva kuti vanofanirwa kutsvaga zvakare chekutakurisa kudzokera nacho kumusha. Vanoti rimwe dambudziko nderekuti GMB inopa varimi mari nenguva yainoda, imwe yacho ichiiswa mukadhi mainozonetsa kutora.
Kuti uko kusvike mota inokutakurira iwo kuti uendese kuGMB panoda iwo uine mari yekuti uhaye mota iyo iendese kuGMB. KuGMB kwacho vanogona kusvika voti chibage chinyoro, uhaya futi mota yekudzoka nacho. 2, vanogona kutitambira chibage chavo chotengwa. Time yavanoda kuisa mari itime yavo, mari iri kuiswa iri RTGS. RTGS yacho kushanda kwayo ndokunonetsa, asi panapa parodhi munhu akatengesa chibage chake neUS semurimi unogona kuti dzimwe dzenguva handisoda kutenga hangu mafertilizer hangu nguva dzinodzi, uchiita hako zvaunengochiita US imari yekuti unokwanisa kuchengeta iwewo. Pataimu yaunenge wada kuishandisa unoishandisa ipapo reti iri sezvairi.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe murimi vazvikomborero maketa avo vanoti kutengesera vanhu mari yavo vanoiwana ipapo kwete zvekumbomirira mari chizoiswa mubhanga zvinoitwa neGMB.
Zvirai nekuti mari yako chero iri shoma unongoiwana ipapo ipapo, zvasiyana nezvekuti GMB inogona kuenda yotagarisa futi yazongoya iri mikokeshe apa isingatengi.
Imwe shirikadzi amai Chenai Zvigadza vanoti sezvo vasingarime chibage chakawanda vanotengesa masaga vanenge vawana pamugwagwa kuti vawane mari yekutenga sipo, munyu, shuga nezvimwe.
Pamwe ndee ndine masaga mairi ndaendesa sei masaga mairi kuGMB, ndienda kudo kutenga sipo ndotengesa kasaga kangu wanika nendi.
Pachabvunza uwandu hwechibage chaendeswa kumadepot eGMB kusvika pari zvino zvichienzaniswa negore rapera, mutauri weGMB vaNixon Kanyemba vati havana uwandu uhu sezvo vasiri kubasa vachiti vari kuHarare Agricultural Show.
Harare show, I don't have the figures, but maybe we'll look at those ones, maybe Mangwana, then they won't follow around the appeal and the operations.
Chibage ichi chinenge chichitengeserwa vanhuwo zvavo vanenge vachifamba nemumugwagwa mukuru uyu, uye chinotengeswa kubva pabhagidhi kusvika kutani. Bhagidhi rinotengeswa nemadhora matatu nechidimo yekuAmerica kana kuti US$3.50. Pasi pemutemo weStatutory Instrument 145 wakadzikwa muna 2019, hapana munhu kana kambani kana sangano vanobvumidzwa kutenga kana kuwana chibage kubva kumurimi kunze kwekuGrain Marketing Board. Mutemo uyu unorambidzawo kufambiswa kwechibage chakawanda kubva kune rimwe dunhu kuenda kune rimwe dunhu. Asi kunyange hazvo paine mutemo unorambidza kufambiswa kwechibage pakati pematunhu pasina tsamba inopa mvumo yekuita izvi, izvi zvinonzi hazvisi kuitika sezvo marora akawanda nemotokari zvichionekwa zvakatakura chibage. Kutanga kwegore rino hurumende yakasimbisa mutemo wekuti varimi vose vanosungirwa kuendesa kuGMB chibage, gorosi nesoyabeans zvavanenge varima mukati memazuva 14 kubva pavanozvikohwa, kukundikana vanotorerwa matano. Mumwedzi yadarika vashandi vehurumende vaitenderera muvarimi vachivatorera chibage chavanenge vasina kuendesa kuGMB nechisimba. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.